mukristu anoyambirwa pamusoro pevadzidzisi venhema mukristu anoyambirwa pamusoro pevadzidzisi venhema muteereri muchirongwa chakapfuura ndaitaura pamusoro pekukosha kwerudo ndaitaura pamusoro pekuti rudo ngarurege kuva rudo rwepamuromo chete asi ngarwuve rudo runoonekwa nemabasa ndaitaura pamusoro pekuti rudo ngarurege kuva rwekungotaura chete asi rudo ngaruonekwe nekuti anoda wacho ane zvimwe zvinhu zvaanoitira waanoda ndakataura pamusoro pemadzimai vachifanira kuratidza varume vavo rudo kuti zvisangoperere pamuromo chete zvisangove zvekutaura chete kuti ndinokuda 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 asi zvionekwe nekuitwa kwezvimwe zvinhu chimwe chinhu chinondiropafadza chataakutarisira pasi mazuva ano itsika dzedu dzechivanhu tsika dzechivanhu ukanyatsodzitarisa unonyatsoona kuti dziri pedyo pedyo nechinhu chinonzi shoko ramwari dziri pedyo pedyo nechinhu chinonzi bhaibheri mwana musikana achienda kunowanikwa zviya izvi aidzidziswa kuti akuenda kune munhu waanoda saka rudo rwacho rwaitarisirwa kuti rwuonekwe nemabasa aanenge achiita kwaanenge aenda ikoko saka pane tsika dzaitodzidziswa kuti kana muchinge mauraya huku nyama yakati neyakati inopiwa kune uyo aunoda ndinoziva kuti takazozvitarisa mazuva ano neziso rechizvino zvino tikafungidzira kuti kukara kwaana baba asi pfungwa yakanga iripo yakanga isiri pfungwa yekukara asi yaiva pfungwa yekuratidza musiyano yaiva pfungwa yekuratidza mutsauko pakati peuyo aunoda nevamwewo varume vanogona kunge vari ipapo vasiri murume wako vasiri munhu waunoda saka pavanenge vachipiwa kune dzimwe nzvimbo zvainzi musana ndewababa kune dzimwe nzvimbo zvainzi musana ndewaamai kune dzimwewo nzvimbo baba vanopiwa ichi neichi asi ndinoziva kuti munzvimbo zhinji kunyange huku iya yadyiwa yapera kwasara tsvatsvato chete pamwe wainzwa zvichinzi idzodzo dzinozongopiwa baba voga chero vana havadzioni chikonzero chiri chei chikonzero chiri chekuratidza rudo rudo ruchionekwa nemabasa netembo dziya dzaidetembiwa naana mai baba vabva kunovhima maita henyu chakati nechakati maita henyu shava maita henyu mhofu yemukono maita henyu soko maita henyu chino nechino zvese izvozvo dzaiva nzira dzakaumbwa muhunhu hwedu mutsika dzedu zvinoratidza chinhu chinonzi rudo ndosaka tichiti isu rudo runenge rusina mabasa rwakafa rwakafanana nokutenda kusina mabasa kwakanzi najakobho kutenda kusina mabasa kwakafa dai ndainyora ranguwo inini bhaibheri ndainyorawo ndichiti rudo rusina mabasa rwakafa ngatiratidze rudo rwedu kuburikidza nemabasa kwete madzimai oga varumewo vana baba vanofanira kuratidza rudo rwavo nemabasa kuongana ongana mudzimba umo mudzimai achinyatsoziva kuti muupenyu hwemurume uyu ndakasiyana nemamwe madzimai ose uchiita mabasa anobatika mabasa anoonekwa anoratidza kuti unoda mudzimai wako mudzimai anofanira kuziva kuburikidza nemabasa kwete zvekumumanikidza nekumudzovera kuti zvizive kuti ndinokuda chete aiwa asi anofanira kuzviona kuti kamhete kandakapfekaka kakabva kumudiwa wangu kashangu kandakapfekaka kakabva kumudiwa wangu mujivo wandakapfeka uyu wakabva kumurume wangu. Kana rudo ruchiratidzwa nenzira yakadaro, runenge rwuri rudo rwunobatika, zvinenge zvisiri zvepamuromo chete. Kazhinji kazhinji mudzimba dzakadaro mabopoto anoita mashoma. Kurwisana kusingaperi kunoita kushoma nekuda kwekuti rudo rwuri kuratidzwa nemabasa. Asi chimwe chinhu chandakaita muchirongwa chakapfuura ndechekuti ndakabuda mumba. Ndakati ini muchirongwa chakapfuura, murume wese ane chikonzero chokuda mukadzi wake, ndosaka achimuda, nekuti pane zvaanowana. Unonyatsoziva kuti mukadzi wangu anondipa zvandisingapiwe nevamwe vanhu vese kunze kwekunge ndisiri mutendi. Kana ndingori mutendi chete, pane zvimwe zvandinongowana kumudzimai wangu chete zvandisina kumwe kwandingagone kuzviwana. Zvimwe chete izvo nomudzimai anoziva kuti murume wangu ane zvaanondipa zvandisina mumwe anogona kundipa, chero baba, chero amai, chero hanzvadzi. Pane zvimwe zvandinongowana kuna iye yoga. Ndiye anondichengeta, ndiye andigere naye, ndiye andiri kugovana naye upenyu, pamba patiri, zvandinopfeka, zvandinodya, izvi neizvi zvinobva kumurume uyu. Saka hazvinyanyonetsa kuti uratidze rudo kumurume akadaro, nekuti une chikonzero chekumuda. Hazvinyanyonetsa kuti ndiratidze rudo kumudzimai wangu, nekuti ndinoziva kuti pamunondiona ndakachena zviya izvi, zivai kuti akageza nhumbi idzodzo ndiani. Pamunondiona ndakaguta, ndaitaura rimwe zuva nomumwe zvikanzi, "I, mazuva ano muri kusimba chaizvo." Kusimba ikoko kuchibvepi? Kuchibva pakuchengetwa kapa kubikirwa mazuva ose, pakuchengetwa zvakanaka uchiitirwa zvaunoda nezvaunoshuvira, ndo zvinopa kusimbaka. Saka hazvinyanyonetsi kuti ndide munhu iyeye. Saka muchirongwa chakapfuura ndakati ngatibudei mumba, nekuti mumba umu kuda hakunetsi, mune chikonzero. Tiende kunoda kunyange vaya vasina chavanondipa, vaya vasina chandinowana kwavari, vaya vekuti handina chikonzero chekunyanyovada, vaya vekuti chero kutovada kunotonetsa. Ngandibude kunze ndizive kuti chinonzi kunamata, chinonzi chiKristu upenyu hwekudanana, chiKristu upenyu hwerudo. Ndosaka uchinzwa zvichinzi izvo, "Mwari rudo." Handina kuti rudo ndimwari, asi ndati Mwari rudo. Zvakasiyana izvozvo. Handida hangu kupinda mune izvozvo, asi ndoda kuti uzvizive kuti kana tichiti Mwari rudo, zvakasiyana nekuti rudo ndimwari. Nekuti Mwari rudo, rudo runongova chikamu chezviri Mwari. Asi tikati rudo ndimwari, zvine zvakureva kuti Mwari vakangogumira panogumira rudo, asi Mwari vanopfuura chero chinonzi rudo. Mwari rudo. Saka kana uchida kuva muna Mwari, unofanira kuva munhu anorarama muupenyu hwekudanana nevamwe, muupenyu hwerudo. Pasina rudo hapana kunamata. Kana ndichitaura kuda, ndiri kutaura kuda nherera, kuda vanoshayiwa, kuda mapofu, kuda mbeveve, kuda matsi, kuda vakaremara, kuda varombo, kuda vasina, kuda vane tsvina, kuda vanonetsa kuda, kuda vaunonamata navo, kuda vasina chavanokupa. Eka, panodowa rudo pese ipapo. Nokuti kana rudo rwako ruchingoperera pakuda vana vako chete, ini ndari kuti rwakafaini. Kana ruchingoperera pakuda murume chete, ini ndari kuti rwakafaini. Kana richingoperera pakuda hanzvadzi yako, hanzvadzi yako hainetse kuda iwewe. Nekuti pane zvakawanda zviripo zvinokusunganidzai. Handiti makayamwa zamu rimwe chete, handiti makabva mumuri imwe chete, handiti munonzwanana. Hazvinetsi kuda munhu akadaro. Ndiri kutaura rudo runobuda mumba, chiedza chinobuda mumba chichienda kunoda kunyange vari kunze. Ndo chandakasimbisa muchirongwa chakapfuura, ndikati rudo rwedu ngarwusvike ikoko, rwusangoperera, rwusangoperera, rwusangoperera pakungoda chete. Avo vane zvatinowana kubva kwavari, asi rikupfuurire mberi rikuve nzira yemararamiro yedu yekuti tinongoda munhu wese. Chidzidzo chanhasi muteereri chinobva muchitsauko chechina chetsamba yaJohani yekutanga. Muchitsauko chino ndimo mune nyaya yeyambiro pamusoro pevadzidzisi venhema, uye chimwe chinhu chinotevera ndirwo rudo rwavana vaduku ivo vachidanana pachavo. Ndichaonazve kuti Mwari rudo. Ndinotenda unoyeuka mumavambo chaimo ndichitaura chidzidzo ichochi. Ndisingada hangu kupedza nguva, ndinoda kuti tibva tapinda muchitsauko chacho chechina chetsamba yekutanga yaJohani. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti muKristu anoyambirwa pamusoro pevadzidzisi venhema. MuKristu anoyambirwa pamusoro pevadzidzisi venhema. Saka iko zvinoda kuti titarise yambiro pamusoro pevadzidzisi venhema. Yambiro pamusoro pevadzidzisi venhema. Tapinda zvino muchikamu chikuru chinonetsa mumagwaro. Chitsauko chino ndicho chandinotora sechitsauko chinonetsa mutsamba yaJohani yekutanga. Nyaya huru ndeyekuti tiri kutarisa kunyika yemweya inova nyika munhu yaasinganyatsonzwisisi. Handitendi kuti kungava nemunhu unganyatsonzwisisa nyika iyi. Ndipo chete panenge panotinetsei nyaya yacho. Asi ndinongotenda chete kuti Mweya Mutsvene achatibatsira kunzwisisa. Mundima 6 muchitsauko chino Johane achatanga nekutipa yambiro pamusoro pevadzidzisi venhema. Nyaya iyi ndinoona kuti takabva nayo kure. Ndicho chimwe zvechinhu chinondiratidza kuti Mwari havadi kuti munhu arasiswe navadzidzisi ava venhema. Anotipa yambiro asi asingakanganwi kuti tina Mweya Mutsvene akapiwa muupenyu hwedu. Ndinoda kutanga nekuverenga ndima yekutanga yetsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechina. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 4 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, vadikanwa, musatenda mweya yose asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira kunyika. Ndatini tave kutarisa nyika yezvemweya? Shoko raMwari rinazvo zvizhinji chaizvo zvarinoda kuti taurira pamusoro penyika iyoyi. Kana nguva ichikutendera, ndinotenda tichadzidza chaizvo uye tichaona kuti munyika umu yemweya munei chaizvo. Tichiverenga bhuku raMapisarema 104 kubva pandima yechina, tinonzwa kuti marava vakasika ngirozi dzemuchadenga. Ndinoda kuti uzoverenga tsamba kuvaHebheru chitsauko chekutanga pandima 7, tsamba kuvaHebheru chitsauko 1 pandima 7. Chinhu chandinoda kuti ugoziva muupenyu hwako ndechekuti muchadenga macho hamungori nengirozi dzakanaka chete. Muna vatumwawo vakaipa. Ndimo munotambirawo mweya iya yakaipa. Mweya iya yatinodana kuti madhimoni, ndimo mainoshumirawo iri. Ufunge nyika iyi yatinoda kudzidza nezvayo ine zvikuru zvikuru chaizvo. Asi ndinoda kuti gonzwisa chaizvo tirege kuzorasika. Mumagwaro vatumwa vacho vanongodanwawo kuti mweya. Ndinoda kuti ucherechedze kuti munguva yechiKristu kubva kare pachinguva nemweya yakaipa inokanganisa vaKristu. Mweya yacho ndiyo inonzi madhimoni. Vamwe vanodana vachiti madhimoni, vamwe vachiti mweya yakaipa, vamwewo ndoo vanoti mweya yetsvina. Ndinoti mweya yakaipa mweya yakaipa chete, zvisinei nekuwanda kwemazita acho. Dhimoni idhimoni chete, Satani ndiSatani chete. Mutendi mumwe nemumwe anoyambirwa kuti ashonge nhumbi dzokurwa nadzo dzakasimba, nokuti hondo yacho yatakatarisana nayo yakakura chaizvo. Anopusa ameno ake. Kunyanya-nyanya mazuva ano atiri kurarama, ofunga hazvidi hope. Muvengi Diabrosi namadhimona ake vakarongeka chaizvo, uye zvinotodawo vatendi kuti varongekewo chaizvo. Satani namadhimoni vanogara vari pakurwa chete. Naizvozvo mutendi ngaagarewo pakurwa nguva zhinji. Chinhu chisingatombodi kutorerwa pasi ichocho. Ini ndinotendawo kuti Mwari nedzavowo ngirozi vakanyanya kurongeka chaizvo kupfuura Satani. Zvichidaiwe neni, tisu chete tisina kurongeka. Ufunge kana takadaro tiri mudambudziko chaizvo. Munyora anyora achiti tiedze mweya. Ufunge ichi chaive chinhu chakapusa chaizvo munguva yapfuura, asi iko zvino chava chinhu chinonetsa nokuti yasvika nguva iyo muvengi Satani ari kushumirwa pachena uye vanhu havachatomboiti zvekuwanda. Ini ndinoona kuti chimwe chacho chinovapa kusavanda inyaya yekuti zvavanenge vachiita hazvina kusiyana nezvinoitwa navaKristu. Zvino nyaya huru ndeyekuti munhu aidze mweya yose. Kune imwe nzvimbo mhiri kwamakungwa mumwe mukomana waichidika akapondwa. Nyaya yacho ichiferefetwa pakazobuda nyaya yekuti vanyakuuraya vacho vaida kufadza Satani. Mumwe mukadzi wechidiki aipa humboo panyaya iyi aitaura achiti mukomana uyu akatoitwa chibayiro. Ufunge madhimoni ari kushanda chaizvo munguva ino. Satani ari kutonga zvikuru. Munhu mumwe nomumwe ngaade kunamata achirwa zvikuru. Johana anga achitaura pano kuvana vamwari. Iwe neni tisu vana vamwari vacho. Kana Pauro achitaura ibvo wanyatsoteerera ufungi. Zvichida hakunazve mumwe munhu achakuyambira sekuyambira ikoko. Johana anotitaurira kuti tirege kungotenda mweya yose yose, asi tiedze mweya yose. Kunyange nemuchechi chaimo, munhu ngaavewo nemweya wokunzvera chaiwo, uchinzvera kuti zvatiri kuita ndizvo here. Ufunge vamwe vanhu vakatobva kare pana Mwari, zvinhu zvavave kuita muchechi hazvichiri zvaMwari. Ivo havana chavanoziva nokuda kwekuti havana mweya wekunzvera. Havaidze mweya. Chero chose chinenge chauya vanongoti hongu mambo. Ufunge zvine ngozi huru. Johana ane nyaya nesu chose. Anotiyambira nguva ichipo. Haadi kuti vanhu vaparare. Vanhu vari kurasika ufunge. Vanhu vave kungotaura zvavanoda. Kurasika kwamazuva ekupedzisira. Munhu aipa mazuva ano. Munhu ndiye anoshandiswa naMwari uye ndiye anoshandiswazve naDiabros. Ngatiende pandima yechipiri, mutsamba yaJohani yekutanga, chitsauko chechina. Tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko 4 pane ma2. Shoko ropenyu rinoti, ndizvo zvamunoziva nazvo mweya waMwari. Mweya mumwe nomumwe unopupura kuti Jesu Kristu wakauya munyama ndowaMwari. Johane anotitaurira kuti tingapatsanura sei mweya yacho. Zvanzi mweya mumwe nemumwe unopupura kuti Jesu akauya munyama ndewaMwari. Ndipo panotangira nyaya yacho. Johane anotaurawo shoko riri muvhangeri, inova vhangeri yake. Ndinobva ndaonazve kuti Johane haana chinhu chitsva sekutaura kwake iyi. Johana anoramba achitaura kuti haatitauriri chinhu chitsva. Anotaura shoko kubva mumashoko ake aye akabvawo mumashoko aJesu Kristu. Pandima yechitatu, mutsamba yekutanga yaJohani, chitsauko chechina, tsamba yekutanga yaJohani, chitsauko 4, pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, mweya mumwe nemumwe usingapupuri Jesu hausi waMwari, iwo ndowa antikristu wamakanzwa kuti unouya nazvino watova panyika. Aka ndike chitatu Johana achitaura pamusoro paantikristu. Johani ndiye chete munyori anonyanyomutaura mutsamba. Johana anotitaurira kuti vana vaMwari havafanirwe kunyengedzwa. Chimwe chinhu chatichaziva nacho vadzidzi venhema kana kuti vadzidzisi venhema nevana antikristu ndechekuti vanhu ava vanenge vachiramba nyaya yekuzvarwa kwaJesu munyama. Munhu mumwe nomumwe anoda kuona vanhu ava achavaona nenyaya yekusatenda kuti Jesu akaberekwa munyama. Mwana waMwari ana mweya mutsvene anogara maari, uye mweya mutsvene ndiye anenge achishanda mukati muupenyu hwemunhu kana kuti hwemwana waMwari. Pandima yechina, mutsamba yaJohani yekutanga, chitsauko chechina, tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko 4, pandima 4, shoko roupenyu rinoti, vana vaduku, imi muri vana vaMwari. Makavakunda nokuti uyo uri mamuri mukuru kuna iye ari munyika. Hakuna chikonzero chingakupa kuti iwe semwana waMwari utorwe nenhema dzavanotaura nhema. Kana kuramba unhu waKristu Jesu neumwari. Mumwe munhu akambouya achipupura nyaya yekuti iye ainge ari muendi wekuchechi. asi Mwari vakasvinudza meso ake. Chinhu chakazojeka pashure ndechekuti vanhu ava vainga anamata navo vanga vasina chokwadi pamusoro peumunhu waJesu Kristu. Anotiye vanhu ava vanga vasina kutenda chaiko, vaisabvuma kuzvarwa kwaJesu munyama. Iye anoti ndicho chakamupa kuzobuda muchechi macho. Ufunge kukomborerwa kukuru kana munhu achizarurirwa chinhu chakadai. Ndinotenda kuti Mweya Mutsvene ndiye anoshanda panoitika chinhu ichi. Chii chakamupa munhu uyu kuti abude muchechi umu? Chakamutuma kubuda ndiMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anogara mumunhu uye ndiye anozarurira munhu zvokwadi yose. Chimwe chinhu chakataurwa nemunyori chingapazve munhu kukunda ndechekuti uri matiri mukuru kupfuura ari munyika. Saka hakuna chikonzero munhu chaanganzvenga kana kuvanda. Kana ukada kuti Mwari, handaigona kukunda nokuti ndiri muduku, handina simba racho, Mwari vanongoti mwanangu, hauna here kuziva chinhu ichi kuti ari mauri mukuru kupfuura ari munyika? Nyaya huru ndeyekuti munhu adzoke kuna Mweya Mutsvene achiti, Mweya Mutsvene ndibatsireiwo muupenyu hwangu. Kunyanya nguva iyo yatiri kurarama, munhu ngaatsvake Mweya Mutsvene chaizvo. Ane nhamo munhu uyo asina Mweya Mutsvene maari, uye handizive kuti anorarama sei. Kana Mweya Mutsvene achigara mauri, ndinoziva chete kuti unenge uri mukuzarurirwa, nokuti iye achakupa kuzarurirwa kukuru uye achikuratidza nzira yaunofanira kufamba nayo muupenyu. NaMweya Mutsvene zvinhu zvose zvinova pachena ufungi. Pauro anotidzidzisawo mutsamba yake kuvaRoma chitsauko 8 pandima 9. Tsamba yaapostori Pauro kuvaRoma chitsauko 8 pandima 9 kuti hatisi munyama asi tiri mumweya. Johani anotitaurirawo kuti tinogona kuedza mweya uye tinogona kuedza dzidziso. Ini ndikaona munhu achiita sokunge haadi kugamuchira zvandinenge ndichimudzidzisa, iye achibvunza-bvunza, hachisi chinhu chingandipa hasha kana kugumbuka. Ndinongoziva chete kuti zvichida munhu uyu anenge achiedza dzidziso yangu. Mudikani muupenyu hwako, unoda kushanyirwawo nemutumwa here? Chikonzero chaungada kushanyirwawo nemutumwa ndechekuti mutumwa wacho akutaurire zvinhu zvaunenge uchifanira kuziva muupenyu. Chinhu chikuru indinofunga kuti ndechekuva naMweya Mutsvene mauri. Mweya Mutsvene anodzidzisa munhu zvokwadi kuburikidza nemagwaro anova shoko raMwari. Munhu haungagare kure neshoko raMwari usingarizive. Pashure uchitarisira kuti Mweya Mutsvene akutungamirire nekukupa gwara, hauonewo here kuti hazviite? Asi ndicho chinhu chiri kuitwa nevanhu vazhinji nhasi uno. Mudikani, ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Nekuda kwenguva ndinoda kuguma pano. Shoko randinoda kukusiyira hama yangu nderekuti shinura, iva nemweya chaiwo wokunzvera. Uidze mweya yose nekuti kune imwe mweya isingabvi kuna Mwari. Zvikuru Mweya Mutsvene ngaagare mauri uye newewo ugare mushoko nguva zhinji. Mwari wekudenga denga akukomborere muzita raJesu. Muteereri, ndakakuvimbisa muchirongwa chakapfuura kuti tichatarisa tsamba yandakanyorerwa Hanzi Anodiwa Vachidimuro. Chekutanga, ndinoda kutenda Mwari nekundiwanisa mukana uno wekukunyorerai tsamba ino. Wazviita hako nekundimhoresa nekutenda kwaunoita Mwari. Anopfuurira mberi achiti, ndinoda kukutendai zvikuru nechirongwa shoko raupenyu. Ndinonzwa kukomborerwa kana ndakateerera kuchirongwa ichi. Ndakadzidza zvakawanda muzvirongwa kubva mumabhuku anoti Hosiya, vaHebheru, Jakobho nemamwe akadaro. Ndine chichemo changu. Ini ndinoshuvira kuzove mufundisi. Ndinokumbirawo kuti mundibatsire kuti ndingazvifambise sei, uye munamato wangu nguva nenguva ndewe kuti izvi zviitike. Chishuwo changu ndechekuti ndishandire Mwari upenyu hwangu hwose. Ndinoshuvira kuti mundiyamurewo padambudziko rangu. Vachidimuro,
basa ramuri kuita. Ndinoshuvirawo kuzoriita upenyu hwangu hwose. Mwari ngavakukomborerei zvose zvamuchaita, zvipe mbiri kuna Jesu Kristu. Waita hako netsamba yako, indinokunamatirawo nezita ramambo Jesu Kristu, kuti Mwari wekumusoro kudenga denga dai akanzwa chishuwo chako chekuti uzomushandira, uzovawo mufundisi. Chinokupa chishuwo ichocho ndiMwari ari kushanda muupenyu hwako. Saka dai Mwari akakuitira zvakanaka, akakubatsira, akakutungamirira, akajekesa gwara rako, akaita kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka, ndinokutendawo nekurudziro yawatipa kuno kuchirongwa. Asi ndinonyanya kukurudzira iwe kuti titeerere tiri pamwe chete tichinzwa kubva kuna Mwari, nekuti pasina iwe muteereri hapana chirongwa, shoko roupenyu. Chirongwa ndechako, chakaitirwa iwe, chinobatsira iwe. Mwari wakuitire zvakanaka.